sede.
Nendikale ndichira peresa zvitu zvote ndozvira perera we nemushumo ndoura perera zvitu zvote ndozvira perera we cherete ndoira perera mara ichisvika itochika munango mushumo ndoura perera we mara uchisvika woyachika munango Buhazi ndobura pelela Mara uchisvika woyachika munango Zvote zvote ndozvira pelela we Mara zvatosvika zviyachika munango
Zviyachika Zviyamona Zvichisvika zviyachika
Zviyamona Zvichisvika zvere